Tamura Mafeni nasi tichigadura wenda uhare tukazonza uchizi mapurisa aenda naye kubva kwake tukazotevera vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko vakazviita izvozvo tikatasvika tikazokana navo mupira asi vanga vafona ivo mapurisa vachiti zvinosangana kukoti amukira koti ivo vakazomhanyira uko tisingazivi but zvisinei tikazoenda kukoti kwacho there so many delays kuti titange kwanga kune basa rakawandisa chaizvo tikatanga na2 patakatanga na2 tichitora nenyaya yepei zvazvoitika ndezvokuti purisa arive ndiye investigating officer ndiyatora stand achitaura mareasons why bail should not be granted
anga achiti kudii chaizvo
mareasons ake ndezvokuti misengezi vakamutsvaga kunzvimbo dzakawandawanda chaizvo vachimushaya adresi iyoyo yavakazoenda nhasi vanga tingaioni nekuti yasan has got business interest in south africa saka akapiwa bezi ari munhu anonyangatika asingauye kudai nyaya yacho iri kuenderera mberi mangwana na2
saka nyaya yavanga vachimisirwa mudare apa nhasi ndeyekuti kudii chaizvo
mutengezi akaita nhengo yezanu pf suru izvo sezvo anga ari munhu asingagari kunzvimbo idzodzo dzirikutaura saka ndonyaya yatiikuda ndonyaya chaiyo kuti akaita nhengo yezanu pf zvisiri izvo iri iyo nyaya iri kuhigh court pacivil case yamutengezi versus the president of zanu pf and for us
saka ima hamuna kupawa mukana wekuti mupewo divi renyu apa nhasi
hatina kuwana mukana wacho tichazoupiwa mangwana.